Ayo, Shorty.
Ndogo wimbisa, baby uri mwenje murima, andifenda kuziya.
Urangarira ere bye bye tichitengeza mafrizi tichisinga fai tichimira mira edu chiri pamusika mufunge dzimwe nguva
irara nenzara tichisera nenzara zvinhu zvakaoma
saka tapinda musvitsa
Patishitapano, Patapa Shanga Shaka Woman.
Jehova wants with a mota.
Titendeishe, Patishitapano, Patapa Shanga Shaka Woman.
Patagatanana, Taisa Pungitira Nenzara, teachers of Pangbaya. Wana chitiseka vachigaya tichasiyana Moyo muti wangu vaka merera pauri Tiri mukungu
Taingo farawani Chichifeka embe wani Life ya inge ya kaoma
Shishua mari waka pindura
Waka pindura Kunyengetero, kunyengetero
Shua waka pindura Shishua, mari waka pindura
Waka pindura, kunyengetero, kunyengetero
Shua waka pindura
Ndogo wimisa, baby uri mwenje murima Andipenda kuziya
Kushika narini
Uchirukurangarira ere Bye bye Tichitengeza mafrizi tichisinga fai Tichimira mira edu chiripa musika Mufunge dzimwe nguva
Tairara nenzara Tichisera nenzara
Saka tapinda musvitsa
Titendeishe Patishitsa pano Patapa zvanga zvakaoma
Jehovha wanzwira mhuta
Titendeishe Patishitsa pano Patapa zvanga zvakaoma